Makwikwi aya akapera nezuro apo Senegal yakatora mukombe uyu yarova Egypt 40 nemapenalty mushure mekunge zvikwata zviri izvi zvaita mangange 0-0 munguva yakatarwa. Egypt ne Senegal dzakapinda mufinari dzabuda pazvikwata makumi maviri nezvina mumwedzi uyo zvikwata zvidiki muAfrica zvakaratidza kuti nhabvu yasanduka semaonero ava Nazimoyo veCag Sport.
Zvikwata zvidiki zvine zvatinoti dzidzisa zvakafana nezvikwata zvakaita sana Gambia nana Comoros. Ana Comoros zvakatidzidzisa kuti hazvina basa nemhomo wamunawo. Mutambo wenhabvu wachinja pasi rose, saka hakusisina zvikwata zvidiki.
Asi vatambi vemaWarriors vakaona fainari yeEgypt neSenegal nemimwe mitambo pazvivhiti vhiti vari kumba mushure mekubudiswa munharaunda yekutanga. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati vanoti kurwisana pakati peZifa neSRC AFCON yave kuda kutanga ndiko kwakakonzeresa kukundikana uku.
Makakatanwa pakati peSRC neZifa tave pedyo pedyo namakundano eAfrica Cup of Nations. Kudonzerana kunobvisa gadziriro zvinove ndizvo zvimwe zvezvinhu zvakaitika. Vakomana vedu voenda kumakundano eAfrica Cup of Nations zvinogona zvekare kunge zvakaita kuti vatadze kutamba zvakanaka.
Vamanyati vanoti gadziriro iyi inofanira kutanga iko zvino nekupinza pasamurairidzi mutsva zvichitevera kuenda kwaNomen Mapeza. Mashoko aya atsinirwa nemurairidzi wevabati vepagedhe veZPC Kariba Chenjerai Dhuwe anoti SRC neZifa dzinofanira kugadzirisa daka radzo iko zvino kuti gadziriro iAFCON 2023 itange. Dube anoti makundano eAFCON 2021 nekukunda kweSenegal zvaratidza kuti gadziriro yakakosha kana muchida kukohwa pakuru.
Tirikudzidzawo kuti chakakosha ipreparation, kugadzirira gadziriro yakakosha zvikuru, mukagadzirira zvakanaka nemiwo munova netournament yakanaka.
Aimbove munyori mukuru weZimbabwe Basketball Association vatendai Jakarta vanoti Zimbabwe inoda murairidzi wekunze kwenyika kuti ibudirire.
Hatingaende mberi tisina foreign coach, saka isu seZimbabwe tinofanira kudzidza izvozvo pakuti bhora redu rive rinoenda mberi.
Asi munyori wezvemitambo wenhabvu vaAdmire Muimeke vanoti hazvina basa kuti murairidzi uyu anobva kunyika ipi asi kuti ane ruzivo here.
Foreign coach kana local coach zvingori zvimwe chete, but again makoches afana nga achiita se achikuwawo futi time yekunge achinge ane nguva yeZimbabwe yacho, kwete kuti munhu anopiwa team just like a week kana kuti just 2 weeks kunzi atraine team. Hazvinako zvinoti zvitsa izvozvo.
Vamuimeke vanoti Zimbabwe ine vatambi vakawanda vane tarenda zvekuti vane chivimbo chekuti zvinhu zvikafambiswa zvakanaka maWarriors anenge ari kuAFCON 2023. Makundano eAFCON 2023 ari kutanga mwedzi uno nezvikwata zvisina mbiri, asi Zimbabwe ichapinda munhandare muna kurume kurwira nzvimbo yekuenda kumafainari aya. Zvichakadaro makundano enhabvu munyika eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga nemugovera. Makwikwi EPSL aive amiswa kuenda kuhorod yekisimisi pamwe nekupa nguva kumakundano eAFCON 2021. Zvakamira zvakadai vachangosarudzwa semutevedzeri wemutungamiri weHighlanders vaFiso Siziba vavimbisa kubatanidza mhuri yeBoso pamwe nekubatsira kuti Boso ikunde. VaSiziba vakasarudzwa mukupera kwesvondo pamwe chete navabusani Mutombeni avo vave mubati wehomwe. VaSiziba nevamutombeni vauya panguva iyo Boso yanga iri pamusika kusimbisa chikwata chayo chemwaka uno. Mukuru wekumahofisi ePSL vaKennedy Ndebele vakazivisa kuti vari kutanga nemitambo yakamiswa gore rapera nemhaka yeCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.